manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rodzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuteraramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizen yeZimbabwe tiri kunyika chikuru tati kuchitema nacho chekutanga ndechemaunion ekabc zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavapinda kuchinga kwavanhueka ridha kuchinga kwavanachere tikunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuzimbabwe hausina mira zvakanaka nekuti ndechekutanga tati kudzinza nacho kuti makare akepswa vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka tinobva kudzira rekwani takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerenge newayo asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatazvia hazvina kumira zvakanaka chechikuru chatichema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe kodzi dzezimbabwe hazvina kumira zvakanaka fadha girikura yakataura zviri pachena kuti kodzinza dzinofanira kugadziriswa so tangochemuonawo fadha girao sako maakuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka kufanira kugadziriswa muri kundorevei so ndezvito zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatoda kuti zvise nyika yese yezimbabwe ino
mapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaya kare mukosi muyezimbabwe tinowanzozviziva isu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna ramutoro paro hakuna akaoite bumbiro so kana rakanyorwa kare rikapaswa renyika yose mvumo takaipiwa apa taakungozivisa pakaita varedi vehiya tibatsirane tipinde mugwagwa tiraidzo zvika mutemo zviri pititu zvakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvero zvakanaka here. So hatine kuvazivisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vatanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizvesa njodzi vana veZimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa?
Ndiana anenge anyadzanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira sekudyawo bata samhoro wavana iye mwana anga wafumira nyika. Kana vadaro vaexpose izvi nemutungamiri wenyika yeZimbabwe wacho vamunangako kuti isu tinenge taiwa honai vana vasvinga vaenda kumajere, honai hatina chekudya, honai hatina kunyika zvakanaka, votora chamhotirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vafumira nyika yaizvo isikana vadaro vatibvadzai matiretero asi kuzvotora kumashure anotipa simba rekuenderera mberi kuti tikasimba kuti tizvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ikandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetedza runyararo. Kana tiine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzeSADC uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu vava vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi kunyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita umhesa mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hatina bambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwe mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ikandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvekuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 1783 kusvika 1789 patakazvisunungisa, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tikangoti vaviri ndovakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa ugamo hwakarema hwakakodzera kutongera ugamba hwevana vamuZimbabwe.
Kune vamwe ambasada Muchangwa vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenzi itsva inonzi ZIGI inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki, vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi reZimbabwe. Zvinokoita vamwe vana vavo idi vane imope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero vanoda kuvati vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro, tinobatikana nevavo vanotarisira mangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ezveupfumi zvekubatika kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe ambasada Muchangwa yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho ndinoinyita zvikuru sechairman wemavaveterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kuurwisa toenda kunotonga toita marombe kusiri kutahwina dine ani dzese vagumi rese vanenge vahwina. ndovanowanara vakaisa muromo wavo pazamhurumende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muzimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera, asi hurumende yekusecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vekuti vakapatatika, asi vachiri vapenyu ivavo. Ndinetari yekuti zvino zvatakuvaka mataundi matsva pana manhizeka akuitika sindira, tichawanawo mukana wekupiwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji, munotiwo?
Manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 2019-2023 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo mumasango. Zvada kutaura kuti vanhu ivava vanhunhu vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire, ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vazinguriri nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambira pahondo yechimirei, ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa, vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu, apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rashe nyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi regumi guru. Namuzware Chiedza Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana usina kuti badza rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari. Tinovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita segumi guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapiwe mazano, kuti kana vachida kupinda vanoshandisa sei.
Taita zvakare uri kuroona muzvare mlingwa nezvechirongwa ichi.
Ikanga takawanda but nechikuru chandaona ndechekuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino takati chito celebrate umwe wekuGhana anonzi Joel abva kunongwina iye 2024 Young Impact Leader Award and inoratidza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe and inoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunity zedu tapedza chirongwa ichi ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda dzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni nevanhu vekunoku nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Sister Sao zvimwe zvezvinhu zvisinga wanzo tariswa pawakasvika munomo ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti isusu maAfricans nema black nema African Americans history yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kunana Ghana nevamwewo kunana Liberia vakatorwa vachiudzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka pavanhu vatema and tinoona kuti machallenges acho anopa maopportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreata masolutions tichishanda pamwe chete kuresolva masolutions ari muAfrica tichistrengthena nemarelations edu yekunoku kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii kuzvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa pa airport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Zvatoti tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pama platforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza ma human rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avondale vari kuramba vari mujere hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare chiedza mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya.
Ini ndini Thabo Kancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iyo notokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Ivan Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na madzimai Nesnage vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano, chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti baba Johani aibva kwaRuskape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya nababa Johani izwi rakazoburukira pana baba Manuel ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kuramurire musvuu?
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro hatizoite hedu musvuu asi tinogerwa hedu musoro. achichengete
bora. Saka ibi chipo story chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika.
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwana mboita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Jestens ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Jestens yedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara kunorodzwa vana vadiki kunororwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujohani Masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumwe unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzwi mudzimurira tinokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uiende uye hatirodzi vana vadiki. Kujohani Masowe chishanu hatina mutemo wakadaro.
Upa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndiwo mutemo wedu watinofamba nawo kujohani Masowe.
Mitemo yamunotaura yamunoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri.
Hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimunoera ndiwo mweya mutsvene sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazvinge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimunoera taura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here, pakamira sei apa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani Masowe chishanu anengati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzei. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingapari. Ndiyo mitemo yedu yechipostori.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare remangwana mupambawo hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambopuwa nai chisiyira ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupingika, dai tiri vamwe, dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, tidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai mesineji. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe svondo rino uya nemusi wesvondo anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya apa achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, tatombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 nenhanhatu 16 kuchiti menduru dzose dzayakawana makwikwa aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaolympics egore rino. Vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba avo chirikuenda apo chirikuendawo ku France kuno kwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Cariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinari yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kunokukwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vevamhanyi vasere vakapinda mufinari yemujaho uyu. Izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro, nengo yeNational Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatiisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isuko seassociation yeNAS, National Athletics Association of Zimbabwe, tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri ava.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinari uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutsenavo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kuno kompita, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatisafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti charamba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro, achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegudu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa honde rusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabatashuka kumagumi uchilongwa chedu cha nasi, iveine suzakare mangwana. Kana mshida kutumira samba mbosha zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Muno kwanza kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusemina Standikile Mhlanga.
Soko isika tisenda bakuvi